Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 30 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Masangano anomirira vashandi eZimbabwe Congress of Trade Unions neZimbabwe Federation of Trade Unions akawirirana kubuda munhaurirano dzetripartite negotiating forum. Rimwe sangano rinomirira varavidzi rinoti hurumende haisi kuita hurukuro dzechokwadi navo, asi sezvo vachingonzwa pamusoro penyaya dzezvemihoro yavo pasocial media. Mangwana musi wa 1 chikunguru, Zimbabwe ichange ichirangarira ichicherechedza vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika Dr. Joshua Kabuko Nyongolonkomo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira vashandi eZimbabwe Congress of Trade Unions neZimbabwe Federation of Trade Unions akawirirana kubuda munhaurirano dzetripartite negotiating forum senzira yokunyunyuta nekusafamba kwenhaurirano dzemihoro yevashandi. Vane ruzivo nenyaya iyi vaudza Studio 7 kuti utungamiri hwemasangano maviri aya hunonzi hwakaita musangano nezuro paAlpha House muHarare hwakanangana nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu, asi hurumende isina matano airi kutora. Hurumende inonzi iri kudonza makumbo panyaya yemusangano wetripartite negotiating forum. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo akatanga nekuvabvunza nezvechisungo ichi.
Hapasati pava nechisungo chakadaro kuti tibude muTNF, asi hatingati hachigone kuitika. Chisungo chakadaro chinogona kuitwa, chinogona kusaitwa zvekare, asi iye zvino hapana chisungo chakadaro. Pane discussion iri kuitika chete yokuti platform iyi iri kutadza kugadzirisa zvainofanira kuva ichigadzirisa.
Zvii zvainofanira kunge ichigadzirisa iyo TNF vamoyo?
Vakawanda vanozviziva kuti masocial economic issues ndiwo maissues akataurwa neact yeParliament kuti TNF inofanira kuita tackle kuona kuti inopedza kakava iroro. Asi tiri kuona nekufamba kwetime kuti tiri kuendera pamberi nematambudziko emihoro, matambudziko emaprices. TNF yaane nguva yachitarisana nezvinhu izvozvo, asi yatadza kuzvigadzirisa. Kune pfungwa dzakasiyana-siyana dziri kungotenderera, vamwe vachiti pane necessity here kuti tive tiri pakati peplatform inotadza kugadzirisa zvainofanira kuva ichigadzirisa. Hazvimboshamisi kuti decision yakadaro ingaitika, hazvimboshamisi, asi yange isati yaitwa decision yokuti tiite pull out from the TNF.
Saka tichitaura iye zvino, urongwa hupi huripo vamoyo?
Tichitaura iyo zvino, pane urongwa okudi kudaidzirwe TNF yechichimbi-chimbi kuti iongorore matambudziko aripo aya tikusangana nawo sevashandi zuva nezuva. Ndizvo zvatasangana zvatatarisana nazvo iyo zvino. Hatizvizivi kuti ichagara here mazuva anotera kana kuti kwete, asi pane urongwa kuti ngaigare chimbi-chimbi itarise matambudziko ari kusangana nevashandi.
Avo vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. zvichakadaro mutauriri werimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vanoti hurumende iri kutadza kutaura nevashandi zvakanaka vachiti vashandi vehurumende vanongonzwa zvimwe zvichibuda pasocial media asi pasina kutaurisana kwakajeka pakati pehurumende nevashandi.
Panyaya dzemihoro idzi pari zvino tositose tichiri kungodzinzwawo dzichitaurwa mumasocial media. Zvandinogona kutaura ndezvekuti takaonge taona kuti mari dzatiri kuhora hadzisi kuenderana nezviri panzvimbo kana kuti patingati paground. Ndokuenda kwapuresident, president vakati ivo vanozviziva kuti ndo zviri kuitika uye kuti nyaya dzemari yatingati exchange rate dziri kuita chamuramba wamhuru zvisina anonzwisisa, vakati vachatigadzirira. Zvino iko zvino tinonzwa vamavhima vanotaura zvakare kuti nyaya iyo inogadzirika. Chinotikatyamadza ndechekuti vakange vati zvinogadzirika zvezuva chero rimwe chete chairo vanogona kunge vaita atinoti maconsultations vakamapedza. Vati nanhasi vachakangonyarara kuti zero. Isu tange takatarisira musangano National Joint Negotiating Council asi hauna kudeedzerwa. Saka zvakadaro isu tichaedza kuti tinoona vamwe vakuru vehurumende na permanent secretary kutinzwe kuti zvinhu zvakamirira papi, nekuti mukutaurwa kwazvo nemaprincipals avo atingati maminista vakatoti izvo nyaya iyi inyaya iri kutozeiwa uye yave pachidanho chikuru. Saka hatisi kuona kuti chiri kumisa kuti vachitideidza isu kuti tinge tichiwanika tichienda kunotaurirana kana kuti vanotipakurira kuti zvacho zvavakatirongera ndezvipi, chiri kumbonyanya kunetsa chii uye chiri kumisa zvose chii. Ndingati ndiwo mamiriro akaita nyaya dzemuhoro, asi isu tiri kutarisira aiwa kuhwapakuru chaiyo nekuda kwokuti zviri kuitika zviri kuoneka.
Avo vanga vari mutauriri werimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, Jonga Kandemiri abata gurukota rezvavashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima, avo vanoti urongwa hwekuti Tripartite Negotiating Forum igare zvechimbi-chimbi huripo.
Tinazvi vatanzwa panyaya yamuri kutaura nezvayo vaKandembiri. For your own information, ndanga ndichitoonana naZCTU president pamwe chete na president weEmployers Confederation of Zimbabwe. Tese tiri padanho rimwe chete rekuramba tichienderera mberi neTNF.
Saka iwo musangano weTNF uyu unotarisirwa kuitwa riini, Professor Mavhima?
Meeting yedu yeTNF ichaitika manje manje. Isu tiri among the principals theTNF tine agreement yakakwana yekuti tiri kufanira kufamba sei tichienda mberi. Uyo musangano wamuri kutaura nezvawoyo handina kumunzwa, asi ndoda kuti muzive zvakare kuti tichange ndine umwe musangano unenge uine ZFTU, ZCTU, pamwe chete neEmployers Confederation of Zimbabwe nemasangano ari mukati meEmployers Confederation of Zimbabwe akaita sana Confederation of Zimbabwe Industry, pamwe chete neZimbabwe National Chamber of Commerce, pamwe chete nevechemba dzakasiyana-siyana kuincluda dzemining. Nepamusana pekuti chataa kutarisira tichienda mberi ndechekuti tikwanise kubuda negwaro rinonzi social contract riyai. Saka handisati ndanzwa kupokana kuri pakati pedu nemaemployers pamwe chete nevashandi regarding the TNF. Tinogona kunge tatinonokei kuita musangano, but hatisati takonana kusvika ipapo.
Avo vanga vari gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mangwana Zimbabwe inorangarira vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika Dr. Joshua Ngabuko Nyongolo Nkomo avo vakashaya musi wa 1 chikunguru mugore ra 1999. VaNkomo vakashanda semutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe kubva muna 1990 kusvika parufu rwavo muna 1999. Muna 1983, vachisvikira upenyu hwavo pakutanga kweguku raHundi, VaNkomo vakatiza munyika asi muna 1987 vakazosaina chibvumirano cheUnity Accord icho chakabatanidza ZANU-PF nePF ZAPU. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza kuti tinzwe mafungiro avo.
Dr. Joshua Nkomo, mutungamiri, angari mutungamiri weZimbabwe, angari mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZimbabwe, asi vane nhoroondo yakakura kudarika izvozvo. Nekuti tikatarisa kumashure uko, vakatanga vari mutungamiri wevashandi airwira kodzero dzevashandi. Ndobva vabva ipapo, ndobva vapinda mune zvematongerwo enyika, ndobva vaita webakutorinopikisa asi vakamboita minista wehome affairs pakutanga-tanga ndobva paita kukonana nehurumende yavamugabe yanga iripo pakaita kakunetsana kusvika vazosvika pakubatana mugore ra1987 pakaitwa iya inozikanwa sekuti Unity Accord.
Vamwe vatinonzwa vaakutaura mazuva ano vanoti VaNkomo vakatengesa kune vakatomutsiridza bato reZapu patsva vachiti VaNkomo vakasiya zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Mungaiti mazwi here ipapapo maviri matatu?
Hongu vanhu vangataure sekudaro nekuti vari kutaura vasiri mutsoka dzavaNkomo panguva iyoyo. Tinoziva vazininga kuti panguva iyoyo zvinhu zvavo zvakaomarara. VaNkomo pane imwe nguva vakatobuda munyika yeZimbabwe vachitiza vakapfeka dress vachitsvagwa nemapurisa nevasori venguva yekuma1980s. Tinoziva zvakaitika paguku raHundi. Paguku raHundi zvinhu zvinosuvisa kufunga nezvazvo, asi zvinotiudza kusanyatsomira zvakanaka kwenhoroondo yenyika yedu panguva iyoyo VaNkomo vachitungamira bato reZapu.
Shoko rekuti guku raHundi vamwe vanotoritaura vachicheuka cheuka nekutya, asi munguva yakararama VaNkomo nezvakaitika muguku raHundi, mungati imi mabatiro avakaita nhau yeguku raHundi kusvika mukuzoshaya kwavo anga akadii?
Nyaya dzenhoroondo kana nyaya dzehistori yaZininga hadzina angachizodzitsanangura akaziva kuti chokwadi chokwadi chaicho chatanga chibire pano, asi chatinoziva chiri pajekerero ndechekuti paguku raHundi hurumende yava Mugabe yaiteerera vanhu vayaifunga kuti vatanga vari vanhu vanga vachiipikisa iyoyoti vanhu vava vanga vaine zvombo uye vairwa, asi yakateerera ichiuraya. Mukuuraya ikoko kwaimuriuno vamwe vangu vasina mhosva. VaNkomo ndoona sekuti vanga vari panguva yakaoma nekuti vakanga vaine zvitsvomo zvavo ivo nevatsigiri vavo, asi vanhu vavakanga vachiratidzira zvitsvomo zvavo vanga vari vanhuvasina. Saka kuti titi vakaibata zvakanaka handomira vakaita zvavaigona panguva iyo.
Ndopedzisira zvangu ndichingotiwo kuenda kumberi, zvamungati vari mune zvematongerwo enyika vanhasi vangadzidza paupenyu hwavaNkomo ndezvipi muchidimo?
Pane zvakawanda zvinodzidzwa paupenyu hwavaNkomo. Chekutanga, kutsungirira. Haisi nyore kutanga uri mune zvekurwira kodzero dzevashandi, wopinda mune zvekurwira rusununguko rwenyika, wopinda pakutonga nyika. Saka izvozvo zvinokuratidza mutungamiri anga akatsungirira, anga akamira pagwaro. Chechipiri, tikateerera mashoko aitaurwa navaNkomo, vaitaura nyaya yekubata vatungamiri venyika vanga kuti vabatanidze vana veZimbabwe, zvisinei nekuti rudzi rwupi, zvisinei nekuti vanobva kumatunhu api. Nyika yeZimbabwe inogona kuita zvakanaka kana pavanhu vakabatana. Chechitatu chatikade kutaura ndechekuti VaNkomo munhu akaratidza kusava nehumbi mbiri. Ndona sekuti vakato zvidzikisira yatidati pale pachiri mukuraga yumili. Vakomo tikatarisa vaitsigira vana muzvimabhizimusi varikuratidza chimuko yatikati potential pachirungu. Tikatarisa kusapota kwavakaita vastrive masiwa. Ino vastrive masiwa ndoumwe vakuru kuvakuru munyaya yezvesofon indus vaive vankuruvo vasina kuvatsigira vatingadai tisina vamasiwa vatinawo nai. Saka vangomwana zvakawanda zvinoda kuti zvitsigire nevatungamiri varimo mukati mezimbabwe.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunare kusouth africa naEvans Zvininga westudio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai pafacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti vanhu vazhinji vanogara kukariba vakabetserwa zvikuru nekiriniki yevana chiremba vemaziso nemusi wechitatu chapfuura. Vanhu vazhinji kunyanya vapegura vakabatsirwa nechirongwa ichi chakarongwa nesangano reCouncil for the Blind rakabatana nebazi rezveutano. MuNewsday makare umwe wevatungamiri vanopikisa hurumende muSouth Africa vaMusi Maimane vanoshora bato riri kutonga reAfrican National Congress vachiti ndiro rakakonzera dambudziko rezvizvarwa zveZimbabwe zvazara muSouth Africa. Vachiti African National Congress yakagara yabundikira utongi hwakaipa hweZANU-PF pachinapo chekuitiura kubva pekutanga. Sangano reVeritas rinoti pachine nguva yekuti Zimbabwe Electoral Commission igadzirise nekutambira magwaro evanhu vanoda kukwikwidza musarudzo vane magwaro akatadza kutambirwa neZEC mukunyoreswa kwevanoda kukwikwidza. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio mukase vatereri vese ndoda kungoudzawo mudhara togare pavo kuti ngavai vapedzise izvo zvavo zvavakatanga kuno kwachikwadi vanoda kuitirani nhema dzavo idzo ngavai vapedze kudini Grace Gateway.
Ndinoda kutendawo kuna namukoma wande nekuti vaone kuti kutoo chirongwa chamunenge munacho muchitedzisa kuti zvinhu zvenge zvifambawo sei. Saka ndinoda hangu kuti tikunyika kwatinenge tiri kutive vanhu vanogona kuti tipotere bato 1 iroro redio tripusi. Tinoona kuti ndo kunobva rusununguko kuti munyika medu mugone kuva nerusununguko tigone kufara. Zvimwe zvimapati izvi zvakupindiwa zviri kupinziwa zvichinzi zvinoda kuti zvibvutegwe zvivana uyu zvinenge zvinogona kuzvidzosera pasi kuti muvhara futi. Ende chiri kuita zvika zvimapati futi zvepati riri ratikubva naro kuti tiribise reZANU-PF. Isu ngatisimbei kuti tiedze tigone kusimba neTriple C tigone kuti tichinje purezidendi muchindo yatinetswa. Zvinonzara ndakuvara nenzara. Saka hatizamei kuti tichinje timboonawo zvitsva zvake zvinotifambira sei. Ndi muno muSouth Africa ndoda kutodzokera kumusha kuti tinovhota tivhotere shando kutiona kuti chii chinochinja kuvana vedu mhuri dzedu dzikugona kuenda kuzvikoro. Izvi tirikunetseka kuti zvimire vana emari dzechikoro. Varamba kungotsika madziro vachitaura zvinhema. Education, education, but it's from Mara. So, what are the things in the Maya would go for traffic? I'm from Bakuja to Korea. So, yes, I'm going to go for traffic to Gavana food. Think Bagay. I'm going to go by Tower or wait. I'm going to go in that it's in the Jason. So, I'm going to go and take a Takura. No, I'm serious. I'm going to go to the Jason. I'm going to go to the Jason. I'm going to go to the Jason.
Kana muna mburu wa mungani.
Magadi pa studio 7 hapo, magadi iko. Zinofara waka na muka SCK. Sikuse kuna wamuna ngarbo awo. Marguti iwo, abasi kutendela zimanyika. Zuhuye, ziongorele sarudu zimbabu. Kuka na iwo wamuna ngarbo wakida kutika sarudu zaka jeka. Wano varambizile kutika uye. Kawa vare jiva uye, wasu ongorela sarudu. Wano kakita kasa waka jaira kita makuru ose. Eku ita chisoti, eku higa mafoti. Kama nga bawasa darwa, kama nzile rushingi rwe Zimbabwe zizi. Rushingi rwe Zimbabwe waka potela kunyika, Botswana, South Africa, tukubatwa sema penzi kumoku, tukubatwa ni nimu ndire sina kumaka. Kama nga bungwari gitaro, wanda kutela kitozi cha waka jaya kuita makoro ose, andiku mkuti mkoro ono yukune umu na chiti kusapota wa mna nga. Sino ndivu waza yesu, ya chinda angune masho kwewe masho mandata warasi, wama nga bungwari gitaro.
Mamukase iwe studio 7. I am a person who is a person. Musada hanzi tivotere kuita zvakati. Mungadere mungadere munhu ane mudzimai mumba kuti anitanga wandida ndizopi mwana. Chingopaka mukadzi anongopiwa mwana. Chino kuti tanzi utano pimba panyoni. Iwo baba uri mumba basi rako zvika kuti basi rako ndere kudu.
Makati niko pa studio 7. Ya ndirikuda kutaura nawe hama dzedu dziri kunowanikwa kwakaita sekunana chechilonga chikombedzi dzadzasangana nedambudziko yekubviswa negavhenendi yedu panguva yapfuura apo. Saka poindi yangu iri kuti ngadzidzire shamwari yekutamba nayo. Shamwari ine hanya neupenyu hwenyu. Shamwari ine nhaka neupenyu hwenyu hwamangwana. Handigonangu kunatsa kutaura nechirudzi chavo kuti vazvihwisise, but ndichangorumaruma apo neapo. Vanhu vavashanzwa kuti poindi yangu yakanangana pano. Nyakombela mashaka ahina mungarivali leswiya swi lava kumuenjekela kamasuka malembe lawa a nga hundza. Varhangeli va hina va tiko a va twelanisi wana. Mungarivali kuketa munghana loyi u tlangaka na yena, munghana loyi a ku ri mundzuku a ni mundzuku bya wena bya vutomi. Mungarivali ndokumbira mundidaridzire odhei pavari hama dzedu dzadzasangana nedambudziko rekubviswa munzvimbo yavakakurira ine marinda emadziteteguru avo.
Vaisegani mhanyi kuitira nguva ndichatora nisoronyaano dzikasikuwere kasikuwere unonzi mumbavhoti zvinova ndimbavhai yakanguva yasakuva kare kuzvavo kufanira kuzvimba ochizoti ndakuda kuzoka kuzvavo muchava kumutizira kuti zvadzoka tino kuzvimba pachinguva chokuti mumunyengerere muchidzoka mava kumutizira kuti usauya tino kuzvimba kuti vava kuti pane nyaya yamunotya kwete zvinozvimba ndapedza ndoenda panyaya yepatiroki mhiri yadai kunetsa musanyanya kuita zvimwe zvinhu muri munotonga mapurezidendi kanamunanga munoonesa kuti munoda kuita kakuzisi mukana ndewenyuwo kuita zvakanaka zvinoita kuti dai vanhu vakada kundoti muisai mazangi yenyu imi muchiita zvakanaka zvakanaka zvamunoita zvinokonzera kuti zvionekwe kuti muri kuita zvakanaka ndobvapo ndoenda pana pamusoro papurezidendi purezidendi ari kudikwa muzimbabwe haasiri purezidendi anogona kurwa nekuti hatichida kuenda kuhondo tiri kutsvaka purezidendi wekuti nyika itungamirwe zvakanaka zvehondo zvakatorwiwa zvakatosvera pane zvakasangana zviri kuzvizvi zvekuguta kwedumbu ndo zvinodikwa ndopurezidendi zvinodikwa ndabvapo ndoenda panyau dzechikafu vana vezimbabwe musapuwa chikafu chindivhoterai nhongo chikafu zvirikudyana hati mangwana vanoenda vatoende zivai kuti munofanira kuvhotera munhu kana kuti hasii ndobvapo ndoita kukupedzisira mindependence candidate awa anoitirwa kuti zvinhu zvikanganisike saka zvamurimi vanhu motobatwa pfungwa dzenyu nekuda kwemaindependence candidate motokona kuvhotera pane ramangwana renyu ndapedza.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanoti kutengesa, kumbunyikidza kana kumanikidza vanhu kuita zvepabonde zvinotyora kodzero dzemunhu wese mukusarudza zvaanoda kuita neupenyu hwake, vachiti pari zvino vanhu vanopfuura mamiriyoni makumi maviri nemanomwe 27 million evanhu pasi pose vari kuchorerwa kodzero iyi, vachiti kutengeswa kwevanhu kunokanganisa magariro evanhu pasi pose uye kukanganisa kushanda kwemitemo, kudzvanyirira vashandi nekupesvedzera mhirizhonga. VaBlinken vanoti izvi zvinonyanya kubata vanhu vanosarurwa, vanhukadzi, ngochani, vakaremara, vemarudzi anotarisirwa pasi neavo vezvitendero zvidiki. Musi wa15/10, bazi reAmerica rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika reState Department rakabudisa gwaro raro repagore rinotaura pamusoro pekutengeswa kwevanhu, iro rinoongorora zvakasimba zvinoitwa nehurumende dzakasiyana-siyana kusanganisa America mukupedza dambudziko iri. VaBlinken vanoti gwaro iri rinoratidza kuti nyika dzepasi pose dziri kuedza kudzikisa dambudziko iri zvishoma nezvishoma, uye nyika zhinji dzichibetseravo avo vanenge vanunurwa uye kusungisa vanopara mhosva idzi. VaBlinken vanopa muenzaniso wenyika yeSeychelles yavanoti hurumende iri kudzidzisa mapurisa pamwe nemapurisa epanhandare dzendege kuti akwanise kuona pari kuporwa mhosva idzi, vachiti Hong Kong yakadzika nzira dzinoita kuti zvive nyore kumhanara nekubetsera vanhu vanenge vachitengeswa uye nekuona mabasa enhema anenge achikurudzirwa vanhu kuti vatore padandemutande. VaBlinken vanorumbidzawo nyika yeDenmark iyo inoshanda nesimba mukunongedzera vanhu vanenge vanyeperwa uye kusungisa vanhu vari kuita izvi. Gwaro iri rinotaurawo pamusoro pezvimwe zviri kuonekwa zvakaita sekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vanomanikidzwa kushanda, izvo rinoti kushomeka kwevashandi kwakatanga panguva yedenda recoronavirus zvakakonzera kuti vanhu ava vatsvake vanhu varombo nevanotambura zvikuru kuti vaite mabasa vasingavapi mihoro yakakwana. Gwaro iri rinoyambiravo pamusoro pemabasa enhema anoshambadzwa padandemutande, richiyambira zvakare pamusoro pevanakomana nevanasikana vari kumanikidzwa kusiya misha yavo vachitengeswa. VaBlinken vanoti chokwadi ndechekuti munhu wese zvake, murume kana munhukadzi, anogona kutorwa nevatengesi ava. Naizvozvo hurumende nemasangano akazvimirira vanofanira kubetsera nenzira dzose dzavangakwanisa. VaBlinken vanoti panodiwa mapurisa anosunga vanhu ava, nyanzvi dzemagariro akanaka dzinoshanda nekubetsera vanhu ava mune zvepfungwa, vachiti zvakare panodiwa magweta anoona kuti dzihurumende dzinoita basa radzo zvakakwana panyaya iyi, uye vanhu pachavo vachibatsirawo mukuchengeta vanhu vanenge vanunurwa kubva mudambudziko iri. VaBlinken vanoti America yakazvipira kupedza dambudziko iri zvachose. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Masangano anomirira vashandi eZimbabwe Congress of Trade Unions neZimbabwe Federation of Trade Unions akawirirana kubuda munhaurirano dzetripartite negotiating forum. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti hurumende haisi kuita hurukuro navo zvemuchokwadi, asi vachingonzwa pamusoro penyaya dzezvemuhoro yavo pasocial media. Mangwana musi wa1/10, Zimbabwe ichange ichicherechedza vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika Dr Joshua Nkomo avo vakashaya musi wa1/10, 1999. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ndokusiyai muri mumaoko mejayaguru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.